mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvita 16/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Maikonomi ipapo! Maikonomi! Mwaziziya kuti sikaadapi nao! Hakipenzi nguva! Chokutanga isituta kana tanga emabhisa isiri marite!
Nelson Chamisa vanoti munyika hamusi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo.
Tripa utungamiriri wa Emerson Mnangagwa ma members ya amalgamated road teachers union of Zimbabwe vakasangana nekushunguruzwa kwakanyanya nehurumende ya Mnangagwa tinotarisa ma members edu akabject vakatoshwa tine ma incidents anokwana kuita 7 vanhu vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa
rimwe sangano revarairidzi rinoti hapana hurumende yakabata varairidzi zvisina kunaka kupfuura hurumende ya Mnangagwa Tichanzwa zvinobva pamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa nezuro vakati munyika hamufi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. VaChamisa vakati vanhu vanofanirwa kugadzirira utongi hutsva muna 2023 sezvo ZANU-PF yakakundikana. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya pamberi pemumwe wevatsigiri vebato ravo pachisamba grounds mamutare apo vange vakatsigirwa nehumwe utungamiriri webato ravo hunosanganisira amai Lenard Karenyi Kore vaMorgan Komichi vatendai biti nevamwe
achisiya mari achivaka zvikoro achivaka zvipatara achisumudzira nharaunda kuti iende mberi akaisu takatara patiri kupinda paekonomi hakuna munhu anoya kuzoinvesta muno mari atazvakuita neconstituent infrastructure support program kana kuti maina machiyadzwa siya waisa tara siya waisa chipatara siya waisa hospital kuitira kuti vanhu varimo vasara vane benefit mukatimo
VaChamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vaishanyira nyika dzekunze kuti vagadzirise zvinetswa zviri munyika.
Hapana chavanacho chinoratidza kuti vanga vane diamond. Tisababatisa kukura. Paekonomi ipapo. Maikore, munozviziva kuti tisikaadapi nao. Hatipenzi nguva chokutanga isituta kana tanga emabhisa isiri marive. Toita reintroduce the mount current, the basket of currencies. For a period, tichigadzirisa productivity yedu. Tichigadzirisa mafundamental. So that we are able to resuscitate our factory. Totanga mari. Munoti mari haipo. Munoti mari haipo yokubhadhara vashandi vehurumende, madokita nemaUS dollar. Ko yokufambisa munoiwaneki. Isa mama tisa? Kukuma! Isenzo! Takatiri paikonon! Vajinji mkana kuziwa! Kuti mimi mkapinda, mune itase! Doni hain mkufambila kama zwani! Dandiri kusikwite! Takabamo! Tapina mDenmark! Tabamo! Tapina mUK! Tabamo! Tapina mGerman! Ichisunga!
Sunga one, sunga das.
Imwe nengo yemDC amai Selia Mpengo ve Musa Kubva vanoti madzimai anoda kuti asimudzirwe mabasa avo emaoko nezvimwe zvinobata vechidiki.
Yezvoko president takatarisana na January nekuti vana vari pa holiday. Asa hapana holiday nekuti vana vari kutotengesa airtime kuti zvinhu zviite. Madzimai vari kukwenya musoro kuti vana vanoenda kuschool fees vanoenda kuzvikoro rini sei nekuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka. Madzimai vaona nhamo nekugara vachipopotedzana nana baba mudzimba nekupopotererwa nana baba mudzimba nekuti hapana chekubika hapana chekudya. Cooking oil chingava chingwa zvatoveva envizvo. Tiri kureva kuti president kana kusina mvura kusina moto upenyu hapana. Upenyu hwemunhu hunoraramwa nekuti mune zvinhu zvisingakwanisa kubhadhariswa. Ndozvinhu zviri kubhadhariswa nehurumende iripo. Vanhu vari kutenga mvura mudzimba womupresidendi. Vanhu vari kutenga mabhakaji emvura kune vanhu vane migoti. Iye zvino tiri mamutare muno mhasi mukafamba president. Imba nemba ine mugoti. Imba nemba ine chibhorani. Kuratidza kuti upenyu hauna kumira zvakanaka. Asi zvandinoziva ndezvekuti vakaba simba. Vakaritora pakahwina baba Chamisa. Vakatora asi vachamisa vakamhanya nemakiya avo. Baba Chamisa ndova nemakiya economy. Iye zvino zvani iri bhizi kukopa mapolicies edu.
Mumwe wevatedzeri wavachamisa vabiti vati nyika yabhuroka nekuda kwenyaya dzehuori.
Mugore ra 2017 $2.9 billion. Kwete mabonds, $2.9 billion yakabiwa directly from government. Mugora 2018, $3.2 billion was stolen directly from the government. Gorera 2019, arisatira pera, vapa $4 billion. Panozo sika December, vanenge vamu $6 billion. Vanoba ne US dollar, vanoba ne command agriculture, vanoba ne fuel, vanoba ne migodi, diamonds, platinum, chrome and gold. Michero foyo iyi. Vanoba through ndege, munangagwa anochanisa ndege inoita $74,000 an hour. Ano haya ndege kubva ku Dubai inomutora kuti aende ku Bruwayo nekudzoka. What kind of a leader are you? Chekupedzisira chauraya economy yedu inaya productivity. There is only one man who can bring foreign direct investment in this country and his name is Advocate Nelson Chamisa.
Musangano weMDC kuno kwaMutare wanga une vanhu vakati kuti vanosanganisira vamiriri vedzimwe nyika. Musangano uyu waitwa zuva rimwe chete mushure mekunge ZANU-PF yapedzawo musangano wayo wepagore waitirwa kuGoromonzi mudunhu reMashonaland East. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Mutungamiriri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti hapana hurumende munyika yeZimbabwe yakambunyikidza varairidzi nekuvabata zvisina chiremera sezvinoitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. VaMasaraure vaudza Studio 7 kuti kushungurudzwa, kuzvidzwa nekudzvanyirirwa kuri kuitwa varairidzi nehurumende yavaMnangagwa hakuvatyisi, vachiti vari kuyambira hurumende kuti igare pasi itaurirane nevarairidzi nokuti varairidzi havasi kudzokera sure panyaya iyi sezvo vasisakwani si kuramba kurarama nemari yavari kupiwa iko zvino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Mugore ra 2019 tripa utungamiriri vaEmerson Mnangagwa mamembers eAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vakasangana nekushungurudzwa kwakanyanya nehurumende yavaMnangagwa. Tinotarisa mamembers edu akaabductwa akatoshwa. Tine maincidents anokwana kuita 7 vanhu ava vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwirira kuti vawane mari inotenga mari yekuti vararamewo sevanhu. Izvo dzinove kodzero dzavo sevashanyi. Zealand. Tikatarisira vakasungwa tine ma incidents kwete namba yevanhu asi ma incidents 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwana unokwanisa kuti vakwanise kuwana health care, vawana education, vawane chekudya, vawanewo pekugara sevanhu.
Chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi?
Totarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo. Tine makesi anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu necentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo, vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers yamaugamented rural teachers of Zimbabwe. Tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masalari avo akasizwa gore rino nehurumende iri punishment yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro unotenga. Tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa. Takarekodha makesis anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pababasi pamudzimba dzavo dzavanogara vachisiyiwa vamadestitutes nenyaya yekungoti vari mamembers yamaugamated rural teachers union of Zimbabwe. Tichitarisa makesis anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers yatus zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira livhi yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uriwe atus. Tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatus. Tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatus nevamwe vaitodhimotwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu. Tinotaona zviri kushukurudzwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita hurumende state ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu.
Zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi, munotii kunhengo dzesangano renyu?
Tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga. Tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu vasatione semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete. Idzowo mhuka dzichitotiwo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara. Saka nhapwa vari kutiita kuti dzizokorera kuslavery tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tsitsi sevanhu vari kungoshuwirawo kuti dai tapurawo navo upenyu hwakafa nevanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya, vachiwanawo kurapwa, vachiwana mishonga, vachiwanawo dzidzo. Tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatiporeteredza kuti vatibatsirewo kutaurana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemuzi.
Tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika. Pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu?
Hongu, tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike, unyunyuto hwedu hunzwike. Asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese. Saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka, tichitarisawo zvenenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe, vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism. Rinove basa ratiri kurwa naro. Tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda. Kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndo kuchaita kuti hurumende idzimari yatipa mari. Pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza, vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tosara taavashoma. Asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwata zuva nezuva. Tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019, panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji akuona muono wedu wekuti hazvitendegwe kuti munhu ashande asingabhadhagwe mari inotenga. Saka patichasvika pastage iyoyo, hurumende haizogone kuisa zvitanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvokuti tinokwanisa kubata zvitanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu.
Mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News, sangano idzva ravana chiremba rinoti riri kuda kuita hurukuro nehurumende richiti haringarege vanhu vachifa muzvipatara. Mudeli News mekare, chiremba wa amai Priska Mukumira, waka uzadare rezimoshwa kuti rimbo mira kutongwa kwa amai Mukumira, nukuti avasi kunzwa zvakanaka. Mu Newsday, amai Opam Chinguri vanoti Zanu PF ya zaramba vane matsotsi, avo vave kusvibisa zita rebato iri. Mukroniko, mudzimai wava Constantine Chiwenga, anonzi ari kupomerwa mhosva nhanhatu dzekubudisa munyika zvisiri pamutemo mari inoita miriyoni remadhora ekuAmerica. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa eZimbabwe neSouth Africa akasunga vanhu vasere vakanga vachiedza kupinza muSouth Africa vana vanoita zana nemakumi masere nevapfumbamwe mumwedzi waDisemba chete. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiko ana mukoma jonga kandimire nevamwe vese vamunobata nawe ikoko. Ini ndinotaurawo pamusoro penyaya iyo ya amai Chiwenga yavari kupomerwa iyo. Kuti vakaba mari dzakawanda vachiendesa kunze kwenyika nei. Vanonga vabate nyaya iyoyo zvakanaka. Kwete kuda kubata nyaya nekuti Chiwenga haachadi mukadzi. Kana ivo vakakwanisa kutora mabhiriyoni iwaya vachiendesa kunze kwenyika, ko iye murume wacho Chiwenga munhu akanga aine masimba kudarika mukadzi akaba mari iyi? Uye mari yacho akaiisa kupi? Kwee Chiwenga paisiya mukadzi achiba mari yese iye akanyarara, aifungei nazvo? Ngavasunge vese Chiwenga wacho nemukadzi wacho.
Vashamarari veStudio 7 makadii? Haini zita rangu vanga ndisitakutaura. Tautaura nhau yekonferensi yakaitwa kuGoromozi. Vari kunyatsotaura kutivo vane Vision 2030. Apo ivo vanhu ava tikutaura kuti kuoma kuri kuitia zvinhu munyika vanhu ava ndo vari kuzvikonzeresa. Mnangagwa akapinda pachigaro fio uchiita dollar something, nhasi unofio uri kuita $17. Zvinhu zvese zvehurumende vakakwidza vachifambirana neinterbank rate. Maticha nemadokta votaura kuti tiri kudawo izvozvozvo, votaura kuti hatina mari. Ko isu tisine mari here yekutenga zvinhu zvinodhura kudiro? Pamusaka pepapapo vobva vadzoka voti hanzi tine sanction. Apo vachitaura kudero votaura kuti hanzi tine Vision 2030. Munhu mukuru achimira pamberi pevanhu akaisa scarver uchipisa achitaura zvisina musoro kudero. Uchitaura kuti hanzi une Vision 2030. Apa tiri muna 2019. Vakomana tatiza munyika nenyaya yenhamo. Unobva kuti tichiri vapenyu here kana pachazosvika 2030 wacho iyi? Sanction yacho rei rabviswa here? Pozi tiri kuona tikati munhu apererwa ka. Chaakungogona chete kuuraya munhu ada kudemonstrata nekurova chete chete, ndo plani yavepo. Ivo masoja acho nemapurisa havatoona kana fungwa, vanhu ava vafunga zvirema. Unondigumbura mani vanhu ava ushandiswa. Vakomana dai vanga vari vanhu vodai vachitomboitawo zvine musoro mani, vomboitawo upenyu huri nani. Vakomana tikuchivawo zviri kumapurisa muno muSouth Africa.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apa. Ya, ini ndoda kutaura ndichitsigirana naReverend Simangwawo. Vanga vachitaura pamusoro petsika. Tsika dzisina mato. Kuti sei dzimwe tsika dzisiri muBhaibheri? Kune dzimwe tsika dzinoitwa asi dziri tsika dzakanaka. Tsika idzodzo dzatinoita sepachi vanhu pedu, asi tsika idzodzo dzichizovakiridza chiKristu somuenzaniso. Kune mamwe makereke anoti varume ngavagare dii ravo vega, vakadzi ngavagare dii ravo vega. Izvozvo muBhaibheri hazvimo, asi itsika yakanaka inoita kuti vakadzi kunyange vasina kugarawo zvakanaka vari kwavo vega hapana anovaona, kana kuti varume vakatadzawo kugara zvakanaka vari kwavo vega hapana kukwenyana, zvinhu zvakanaka. Kwozoita zvakafanana nemayunifomu. Mayunifomu haamo muBhaibheri, asi itsika yakanaka iyoyo inoita kuti uyo anenge asina hembe special kana kuti hembe yepamusoro yakafanana nedzine vamwe haazofili out of place, anongofananawo nevanenge varipo nekuti vanenge vakapfeka nguo dzakafanana. Saka izvozvo zvinosebedza vanhu vese, vatendi vese pana Mwari, kunyange zvisimo muBhaibheri, asi zvino chokuita nekusebedza vanhu paumwari. Ndo zvandangoti ndibatsiranewo ndichifarirawo mashoko andanzwawo pana Reverend Simango. Ini ndini Simba mbofana ndiri kuno South Africa. Ndatenda hangu.
Wilson Babata speaking here. How are you guys, everyone? Inyai, ngekudongo tambanesi. Nekuti nhasi varambana vachawirirana ndopamakutanga kuchisungisana. Kunyaya dzese dzedu dzinombobuda vachigarisana vari pamwe chete. Asina kana nyaya yavanenge vachinetsana nemurume wake. Zvatozve politics zvekuti anetsana manje nemurume paachagarisana zvakanaka. Akadi kusungwa pesa apa. Vanhu vezanupf imbavha izvi matsotsa. Saka ichizvitaura kuti imbavha ndovari kudya mari yenyika izvizvi. Mari dzese ndovanadzo mari dzamunongochemadzei mari yenyika mari yenyika. Ndo vari kudya izvizvi izvo zvimwe mari dzinozobuda izvi. Zvochibuda pachena manje because vanhu vava kunetsana. Sei zvazvo zvisingabudi dzamwe pesa apa.
Makadi mose vanhu vestudio 7 tinofara chaizvo nezvirongwa zvamunotiitira. Ndoda hangu taura pamusoro penhau yezaki yavanga vachibvunza pamusaka pokuti vakasunga mai chiwenga. Zvakanaka kana munhu aita uhoringa asungwe patiko eno vanga vasina kuzonge paitwa nhau yedivhosi mai chiwenga vaisungwa here apa. Mubvunzo wandangobvunzawo kuti kusei vazonyaya kuita singwisingwi yokuvasungwa nokuda kwokuti vaitwa divhosi na vice president. Saka ipapo panoda kuti panyatso kujeka vanhu vezake varege kutaura vachiita sekuti vanotaurira vana vadoko. Kwozoita hapo panhau yokuti kwanzi uyo mukomana anga achibvunzwa kuti vechidiki vari kupiwa minda purezidend havatarisi kuti wapiwa ndiani kana kuti wapiwa ani. Izvo ndo nhemazve dziri kungotaurwa dziri pachena because neno vanga vasingatariri izvozvo. Ko uyo chief ndiweni wakaratidza kuti haasi kusapota bato rezanupf wakamiswa wani kunzi arege kutonga vachigaro arege kutonga uchief hwedzinza husingaenderani nezvegovernment but vakamumisa inga wani. What about zveminda? Ndopaingonzi munhu youth wemdc akubva upowa munda hakuna zvakadaro. Kozoita hangu icho chirongwa chechechi chamukomata anonoka wande chirongwa chacho chakamira zvakanaka ende pasta vanga varipo nhasi vatidudzira zvanga zvakatiwa gudzei asi nenyaya yokuti vane vasingazobvunzi mubvunzo imwe yetenge tichidawo kubvunza isuwo sevana vezimbabwe. Saka hatizogoni kuti patijekere zvakanaka pane imwe mibvunzo itenge ichifanira kuti tivabvunzewo kuti zvigone kunzwisika. Nekuti hangu naizvozvo deno chirongwa icho chachambowanikirwa nguva chaimboita kuti chimboiswa parimwe zuva vanhu mapasta avo vachibvunzwa navanhu zvakanaka naka chimboitwa chiri live taigona kuwana mukana wakanaka wekuti tigone kugovana zvakanaka. Ndatenda hangu.
Makadiko vashamarari vestudio 7 nokwasai mese nebasa guru ramunotiitira rekutiudza zvinoitika munyika. Tatambura vana vezimbabwe handizivi mhosva yatakanyanya kukwara kuti ndeyei chaizvo. Munoti munangagwa akanyatsokwana kwana kuti kwese rerimi inyaya yekungotongwana tichitevedzera tingazviita sei nekuti tikati taure unorohwa. Saka kwakungotedzera zviripo mwana umwe wakutongomanya achiona kuti chingaita kuti vana vake vararame chii. Zvekuti isu vabereki tine kana tafa vana pane zvavachasara vakabata zvaramba nekuti generation yose ye40s hakuna akamboziva kuti indastry yakamira sei. Mazidhara akachena ndevhu kare aya achitambura achitambudza achipera achibvarura nyika kuita sechekasi sepaperbaki revachimanyirana vachichera vachiita zvekukorokosa zvakaoma hazvo. Tinongozivisa kuna Mwari ameno kuti zvichanaka zvariini.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Tinokukokodzai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Musakanganwezve kuti iko zvino zvikrisimasi yava padyo. Mwakasununguka kutumira mameseji ekwaziso kuhama dzenyu, kuhama shamwari dzenyu dziri pasi pose. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanopfuura zviviri vanobva muhurumende dzakasiyana-siyana kusangano reUnited Nations nekumasangano anomirira vanhu munyika zhinji nhasi vanotangidza musangano wevapoteri wemazuva matatu kuGeneva unove musangano werudzi urwu wekutanga. Musangano uyu uchange uchikurukura nzira yokubatsira vapoteri pamwe chete nenzvimbo dzinova gamuchira. Hurumende yeChina yavharisa pa television mutambo wenhabvu pakati peArsenal neManchester United zvichitevera kushora kwaitwa hurumende neumwe mutambi Mesut Ozil weArsenal anyora paTwitter pake achishora mabatirwo anoitwa neChina vayuga vechitendero cheChimuslim. Ozil ashorawo dzimwe nyika dzeChimuslim achiti hadzifanirwi kunyarara kana China ichiita zvinhu zvakaipa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yakadzinga munyika vashandi vaviri vemuzinda weChina muAmerica ichiti vakatyaira motikari yavo munzvimbo isingabvumidzwi yezvamauto eAmerica mudunhu reVirginia. Bepanhau reNew York Times rinoti akandiko kekutanga makore makumi matatu America ichidzinga vashandi vomuzinda weChina muAmerica ichivapomera mhosva yokusora. New York Times inoti zvekare umwe wevaviri ava wakanga ari musori aishanda akavanda. Zvinonzi vashanda ava nemadzimai avo vakasvika pagedhe renzvimbo iyi padyo neguta reNorfolk kuVirginia, asi gadhi wakanga aripo akaona kuti havana magwaro kana mvumo yekuti vapinde munzvimbo iyi, achibva avati vadzokere. Asi varume ava vakaramba vachipinda mukati menzvimbo iyi kusvika vavharirwa nzira nemotikari dzemoto apo mapurisa emauto akavabata. America yakabva yaisa mutemo unorambidza vazhinji zvingaitwa nevamiriri veChina muAmerica ichiti China inorambidzawo vamiriri veAmerica muChina kufamba kwavanenge vachida. Tinovasowa zvikuru mukomatuko apo. Paita rudo runotapira. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. VaNelson Chamisa vanoti munyika muchi makaita upfumi hune pundutso kudzamara mava neutongi hwejekerere pasi pehurumende yavo. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti hapana hurumende yakabata varayiridzi zvisina kunaka kupfuura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.